tinorwadziwa mwana wamai. Munoona kana dai chachiri chikoro chetinongoramba richiita madofo. Unoshaya kuti saka anza yacho iripo reti yekuti vanhu vasafe pamugwagwa. Tinoiwana kupi anza? Asi tozoramba tichinzvera tichiongorora toona kuti pamupfuri paya pabridge. Pabridge pacho ipapo yaita hedhoni. Hatina kuzonzwa tichamirira ongororo yemapurisa kuti hedhoni iyoyi yakonzereswa sei. Asi chokutanga vashairi vari vaviri ivavava vanhu takutongofanira kuramba takati ngwangwangwa. Une zvako iwewe mushamarari wedu Zulu, rodhi yacho ndoiyo muno muZimbabwe ndo rodhi yakatoti nakei. Tikatarisa mamwe marodzi ana achinzi masvingo chakati masvingo chakati. Saka takungokurudzira vanhu vari kutyaira iye zvino patiri mufestive season campaign yedu irungoti save lives slow down. Nokuzotiwo madhiraivha unoziva kuti hatizivi kuti license dhiraivha akaiwana sei kupi. Satotikurudzira madhiraivha ese kuti vaite defensive chero vekuchechi chero vekuvatsiri vemadhiraivha emagonyeti nemakombi. Zvinobatsira nerimwe zuva.
Asi panzvimbo iyi panogara pachimboitikawo here tsaona?
Pamupfure paya paya onai panotori netsaona yakabva kuita ndeye pared clipi paflyover paya tadarika kwekweka. Ndo pakaitika kaimwe yaya yakanga ichiovha tika extrail ikauraya zvevanhu paya. Ndokunge ichisvondora pfura iyi. Zuro uno ndo yapfurai pamupfure inenge yatozorwa chi yaruva chinhu chebridge. Pane pakanzi high accident zone tichibva pana selu paya paya tichienda. Asi apa vopa bridge ndoona sokuti bridge zvino rakavakwa kare kuti maland aripo anoda inonzi lane discipline. Lane rakure kuleft, lane rakure kuleft, lane discipline ndo inenge yakakosha kuti munhu asavarayirwe. Tikavarayirwa ndofunga ndokupera kwataita nekuraya kwaita vanhu vatatu avo. Oroso ndo panotonzi zvapo stretch yose kubva kuna selu tinosvika muchegutu. Muchaona paine panotori nemucherechedzo wakanzi high accident zone kungoyeuchidza vanhu. Ndakafamba nepano zuro wacho ndichinda bhurowayo taona yakazara yoitika ndatopfuura. Asi chimucherechedzo ichocho chiripo chinodaidzira kuda.
Vamwe vari kuti dei mapurisa adzorwa mumugwagwa, semaonerenyu zvingabatsira here?
Mufunge zvenyu kana kwamuri kuna America kana mukamboenda kunyika dziti takanga titori kuadhisa ababa kune inonzi United African Union Commission workshop on road safety kuti toita sei nenhau yetsaona. Kwese hakuna road safety inopera kana pasina enforcement yemapurisa. Vanhu paya ucharangarira ndovaichema kuti kwai marodhibhoka awanda. Saka chadai unorangarira kushama kwaita vanhu vasinganyati kuziva kuti aiwa enforcement ikanyatsoitwa zvainofanira kuitwa chaizvo. Ndo chinopedza chi inopedza taona dzimwe dzatiri kuona. Saka mapurisa arimo ari kudzoka, ari kutodzoka. Iye zvino zvifanika vabranda yavaruti rebranded police service vari kuzamavo kuti zvinhu zvifambe. Asivo vakadzoka mapurisa kwese madhiraivha tisinganzwi todii nai mukomazuva.